Zvikoro hazvisi kuzovhurwa kana nyaya muhoro isati yagadziriswa nenyaya yekuti maticha achisina kana chekufambisa kuti adzokere kumabasa kwacho. Maticha haangaindi dzokere kumabasa achitadza kuendesa vana vavo kuzvikoro. Saka nyaya iyi haisati yachinja, zvikoro hazvisi kuzovhurwa, varayiridzi havasi kuzodzokera kumabasa. Ndosaka tiri kuti patiri pazororo kudai timboisa puresha kune vabati vehomwe kuti vagadzirise nhuna dzedu zvikoro zvisati zvavhurwa, nenyaya yekuti hatidi kuti vana vedu varasikirwe nedzidzo. Hati tedzi temu iri bhizi inonyorwa mazamanishoni, hatidi kuti vana vedu vatadze kunyora mazamanishoni nenyaya yekuti vagadziri vari kurayiridza achidzidzo. Saka tikutarisira kuti tikaisa puresha paholiday ino nyaya dzedu dzinogadziriswa tokwanisawo kuvhura zvikoro zvakanaka. Asi kana vatadza kugadzira tichasara tisina imwe option kunze kwekutora mabasa zvikoro zvotadza kuvhura.
Akuzvedzai ndiani uye mashedzerwa chivi?
Tanga tapedzwa naregulatory authority kana kuti DISPO weHarare Central, uyo anga achida kuzwisisa nyaya yeprocess yedu yatiri kuita musi wechishanu yepayday funeral. Tavatsanangurira mafambiro atichaita nezvinhunha dzedu nechinangwa chedu. Zvino ivo tawirirana navo kuti maunion zvomene akafanana nemakereke, akafanana nepaitwa ndufu, haamirire kukiwa nemapurisa kuti aratidzire. Asi ivo vatanga kutaurawo zvikonzero zvavo, vakakumbira kuti dai manga muguta hamuna kumira zvakanaka. Tikati isu hatisi kuzomhanya neguta rose, tiri kungoenda pamahofisi avamutuli vanove mubati wehomwe yemari yatinoda, ende tichange tiine vamasha vachanga achichengetedza runyararo. Chimwe chavanga vachitaura zvevanga vachiti vamutuli vacho vanenge vasiko kuhofisi kwavo. Tikati hai, isu kwatiri hatisi kuda kungoona ivo chete, tikuda kuonana nehofisi yavo. Saka tichange tichiratidza takatarisana nehofisi yavo tozosiya gwaro renyunyuto redu kuti zvinyunyuto dzedu dzigadzirwe. Mushure mekutaura ikoko tazonzi timboenda tichazodanwazve kuti tirambe tichitaura nyaya iyi. Isu hatina dambudziko nekuramba tichidzokerako kuno vatsanangurira zvinhu zviri pamutemo zvatichaenderera mberi kuita musi wechishanu.
Zvamuchaenderera mberi kuita nemusi wechishanu zvakaita sezvipi vamafaraure?
Musi wechishanu varayiridzi vachange vakaungana pamahofisi emubati wehomwe yenyika vamutuli Mwuve, vachiratidzira yatiri kuti zuva rinonzi repayday funeral, vachichema mari yavo iyo yakabiwa navamutuli. Maticha aisitambira kuma $500, vaakutambira $30. Saka izuva ratazvipira kuti tichange tichinochema pamahofisi pavo, tichichema kupera kwemari yedu tiine chishuwo chekuti vachange vachizogadzirisawo nyaya iyi. Tikukurudzirawo veruzhinji vemuzimbabwe kuti sezvo vasingakwanisa havo kuti joina asi vapfekewo zvichema, vachichemawo kuparara kwaita mari kuirodzwa kwemasalari vachibatana nesu nenzira iyoyo. Asi vadzidzisi vazhinji vachange vakaungana pamahofisi avamutuli kubva na 10 mangwanani kusvikira na 5 mausiku.